manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo kukadzi 17 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Taakuziva kuti ezvino izvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka.
Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kuManicaland horamba uchikwira. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vokurudzira nyika kuti ibatane kubatsira vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri vachiti izvi hazvifaniri kuitwa sezvematongerwo enyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu makumi matanhatu nevashanu vashaya kusvika pari zvino nenyaya yedutu mupengo retropical cyclone idai kuManicaland. Asi uwandu uhu huri kutarisirwa kukwira sezvo vanhu vakawanda vasiri kuzivikanwa kuti varipi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vamboenda kuUnited Arab Emirates vari kutarisirwa kudzoka kumusha nhasi kuti vazoita mubatira pamwe nenyika yawirwa nedutu mupengo remvura nemhepo kana kuti tropical cyclone. Asi vamwe vanongorora nyaya dzezvematongerwo enyika nevanhuwo zvavo vari kushora vaMnangagwa kuti vakasimuka munyika kunyange hazvo zvanga zviri pachena kuti nyika yainge yatwarisana nedambudziko redutu mupengo. Vanhu ava vari kutumira mashoko kuStudio 7 uye kunyorawo pamadandemutande akaita seTwitter neFacebook. Asi vamwe vari kuvatsigira vari kuti vaMnangagwa vaita zvakanaka kudzoka kumusha uye vari kuUnited Arab Emirates kwavanga vashanya vakatangawo kutsvaga rubatsiro kubva kuRed Crescent yenyika iyi. Tabata munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana tikatanga nekuvabvunza nezvavaMnangagwa voshorwa nevamwe.
Hatingangoti kana kuti pamwenzo kuchaitika chakati mukuru wenyika achaita rimwe basa ongomira kuti chaona kuti chamira sei. Ndochokutanga. Chechipiri ndechokuti mukuru wenyika kwaari kutouya ari kutouya akatakura rubatsiro rwakawanda zvikuru zvokutoti vanhu vese vanototi mukuru wenyika mafambiro kana vanozoziva kuti anouya akatakurei. Unoti mukuru wenyika inga kufamba kwavo kwakanaka zvikuru. Kana vachifamba vachiti kana vafamba zvinhu zvakaipa kumusha vanodzoka vakabata choviri chomutovo uyu. Tinozvikudza. Chechitatu mubvunzo wenyu unova mubvunzo wenyu wokutanga. Hongu mukuru wenyika vachinja urongwa hwavo hwavanga vainahwo hwokuti vachadai vagodai vagodai. Saka vachakurumidza kudzoka, vachakurumidza kusvika kunoku, vakamura programu yavanga vainayo kuti vadzoke kumusha. Vauye vakatakura zvavakatakura, vauye vavatungamirire basa guru rokuita rokuunza ruyamuro kune vari kushushikana, kune avo vapinzirwa nedambudziko iri.
Munotarisira kuti vanosvika munyika rini?
Ndingakwanisi kutaura sekuziva kwamunoita kuti mafambiro emukuru wenyika is a security issue.
Kusvika pari zvino vamangwana mashoko amuri kunzwa kuri kunzi kwashaya vanhu vangani uye vangani vakuwara nevasiri kuzivikanwa kuti varipi?
Nemhaka yekuti ruyamuro rwavapo kune vari kununurwa, kune vari kubatsirwawo. Taakuziva kuti ezvino izvi zvizvarwa zvatarasikirwa nazvo zvinosvika 65. Kune vakawanda vakuvara, kune vamwe vasiri kuoneka. Manhamba acho tichiri kuverengedza kuti tione kuti vangani vasiri kuonekwa vachidai nevakuvara. Asi chikuru chatiri kuita ndechekuti masoja ari kuswedera pedyo nekusvika pane vana Saint Charles Luanga kuti vano yamura ipapo vanokutaura kufamba netsoka nomumadhaka nekunonyudza nekusingafambike chaedza chachishoma asi mauti edu ari kuswerera zvishoma nezvishoma neushingi hukuru kuti vaende kunobatsira vanhu
ko vanhu vanenge vachida kubatsirawo vangaendese rubatsiro rwukupi uye ndezvipi zvakakosha panguva ino kuti vanhu vabatsirawo nechimbi chimbi
chinhu chese chaunenge winacho chakakosha hapana chatingati ichi ndo chinonyanyodiwa nokuti tinobvira kubva nyaya yemishonga magombeze makenduro chaiwo mvura yokumwa vanhu havana zvese izvozvo zvakakosha ane chaanokwanisa kubatsira nacho vakaenda nacho kudirectorate recivil protection unit or department riri pa7th floor kuministry of local government kumakombe building 7th floor ndokuri kuunganidzwa rubatsiro ikoko convoy dzosimuka naro dzichienda kuedza kunobatsira dzotakurwa zvimwe nezvikopokopo kuenda kunzvimbo dzinoda ruyamuro dzacho
munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vanik mangwana vari parunare muharare tabatawo mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa avo vapawo kurudziro yekuti zimbabwe ibatsirwe uye kubatsirana kuti irwise dambudziko rawira nyika redutu mupengo iri ngatinzwe hurukuru yataita navo
ndatotaura makati anhasi kuti tiri muchimbi chimbi kuunganidza zvinounganidzwa kuti tibatsire asiwo takokera machechi kuti makereke ese mabhishopu mapasta vaprofita pachine chokungonamata mapostori ese vakadanwa kuna she ngatiite kambe kambe konde konde tibatsire vari kutambudzika nokuti chawira hama chawira tese chawira nyika chawira munhu saka tinoda kuti zviite zvigadzirike saka tati pamusoro vemakereke takumbirawo vebato mapazi akasiyana siyana mameya macancelors takumbira mamp takumbira venyika vese vari mumabhizimusi takumbirazve vari kune dzimwe nyika kuti vatibatsire kunyanyanya ndiri kumubishi rokuti toda kutoti tikumbire vesadak vakavakidzana nesu veau kuti vapindire muchitiko chakadai nokuti idambudziko guru rinogona kupesura ratozoparadza upenyu hwakawanda nokuti makumi nemakumi evanhu vashaika pari zvino vanotirwadza saka tiri kukokerawo vana eu tiri kukokerawo vana america kuti dambudziko rakadai rinodawo kuti kutakwendebvu varume vanodzimurana
saka rubatsiro rwei chaizvo rwamuri kukumbira pari zvino
chokutanga tiri kukumbira rubatsiro rwembatya zvekupfeka tiri kukumbira rubatsiro rwechikafu zvekudya tiri kukumbira zvokunwa mvura nokuti pane nzvimbo dzatiri kunzwa kuna narisuti uko ngaone kuri kutonetsa mvura chaiyo kunwa nekunzvimbo dzese dzakasiyana siyana munana chimani manumu matiri kufunga kuti munoda kuti chero chawanikwa pachikafu pane zvokupfeka mbeze zvokufuga kana kuti matende pokuti vanhu vawane pokugara pamwe vanenge vari panzvimbo dzakakwirira vanofanira kuti vambowana mabatsirikano nezvimwe zvese zvinongova zvinovandudza mudzimba nokubatsira mudzimba ndozvatiri kukumbira munoziva kuti pakadai apo hapasi pemapato ndepenyika kana yava nyika hatitauri zvemdc kana zanupf taakutaura zveupenyu hwemunhu nokuti upenyu hwakakosha hauna bato hauna kadhi upenyu kurarama saka toda kuti vanhu vapone hongu tine kunyunyuta kukuru kwekuti dii zvakagara zvagadziriswawo izvizvizvi nehurumende dei irivo hurumende yedu tei takagara tagadzira nekuvandudza kuti vanhu vange vakaiswa kunzvimbo dzakasiyana siyana takaenda kunovandudza zvinobatsira kuti tiiti kana bongozozo rakadai raitika inonzi disaster preparedness yaifanira kunge yakarakidzawo chirikiriki kuti zvakaitwa nguva iripo zvakavandudzwa vanhu vachidzidziswa kwete pamaredhiyo chete kwete pamatv chete asiwo vanhu vachitovingwa nehurumende kudzidziswa kuti zvine njodzi yakadai zvichaitika ndezvakadai
avo vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remdc vanelson chamisa vari parunare muharare Zvichakadaro mamwe makurukota mana ehurumende anosanganisira vaJulai Moyo, vaParents Shiri, Dr. Sekesai Nzenza navaJoe Bigimatiza nasi vamboedza kushanyira nzvimbo dzakaparadzwa nedutu mupengo remvura nemhepo kuManicaland. Asi vanonzi vasangana nematambudziko makukutu sezvo kusiri kufambika nekuti mazambuko akaputswa uye mimwe migwagwa yakazara makomba. Asi kuti tinzwewo kuti zvakamira sei kune dzimwe nzvimbo kwatadzwa kuendwa nemakurukota aya, tabatawo mukuru weCivil Protection Unit kana kuti CPU vaNathan Komo kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei.
KuManicaland ini ndakasvika nezuro usiku ndikapfuurira kuri kuitwa rubatsiro nemasoja kuti tione kubatsira vanhu vakawirwa nemafashamu akakonzereswa necyclone idai. Nezuro usiku ihwohwo handina kumbovata, ndakangoperekedzana nemasoja vanga vachivhura miti yanga yawira mumugwagwa kuti tikwanise kusvika nzvimbo wani chikoro chinonzi St. Charles Luanga. Kutaura kudai pakusvikika, mugara zviya mungarangarira kuti ndo pane vana vainzi vanga vada kuwirwa nenjodzi dombo ramburumbuka kubva mugomo. Iyo mugwagwa iwowo ndo uchatibatsira kuti tisvike pangangu tigochipfuurira zvino kutora migwagwa miviri, umwe unoenda nekuchausud nekutilibhari, umwe unoenda nepachata kana taakuenda kwamachongwe. Nzira mbiri dzandataura idzi ndo dzinotisvitsa kwarusiki. Saka kutaura kudai mauto edu ari kuita pose pavanogona. Nhasi tichitaura nemi kudai mukoma Blessing, helikopta yeAir Force Zimbabwe yatomboedza kuenda kuchimanimani asi haina kuzokwanisa kusimuka nekuda kwemamiriro ekunze akashata. Saka ndinotarisira kuti kana kunze kwazongochinja, handiti kuratidza chidoko kana munhu wamboita zvawafunga kuti hazviiti, asi zvandipa tarisiro yakanaka nekuti vanhu vari kuchimanimani pesaudza kuti tiri kuedza kuti zvikopokopo zviuye, tiri kuedza kuti vamwe vanotibetsera vatibetsere. Vaiona kutaura kudai helikopta iyoyo ichiriko kuchimanimani haisati yasimuka nekuda kwemamiriro ekunze. Saka ndinotarisira kuti kana kwangoti chandanukei taakutotanga kubatsira vanhu, asi vamwe vashomanene vanga vachibetserwa kubva kungangu kuenda kunonzi kuvillage kwavainowana rubatsiro. Asi chimwe chanyanya zvinondifadza ndechekuti makurukota edu ari mana, Dr. Nzenza vanova gurukota republic health labor and social office, chief air marshal retired Shiri, vamatiza vanga vari kuno. Kutaura kudai vachiri ikoko vachingotevedzerawo kwavhurwa nzira nemasoja vachivavarira kuti dani vangasvika pane vanhu vanoda kubatsirwa.
Saka pari zvino vangomo mungati muri kuda rubatsiro rwakaita sei kubva kune vana veZimbabwe nevamwe vari kunza?
Kubva nezuro takadeclarewa state of disaster naacting president vachitsigirwa nemutungamiriro wenyika, tiri kuona rubatsiro rwuri kuuya zvakanyanya.
Avo vanga vari mukuru weCPU vaNathan Komo vachitaura vari parunare vari kuManicaland. Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naMike Hove.
Kwazi, muri Zimbabwe. Ndino mukamuchira muchirongwa chedu cheve chidiki. Chatinokupakurira isvo ndorega rega. Ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kuHarare. Tichikurukura nezvemusangano weve chidiki wakaitika svondo rapera. Musangano weNational Youth Indaba. Takaona mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa wanga variko. Tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanga variko. Tikaonawo zvekare kuti gurukota rinoongorora nyaya dzinoenderana nevechidiki uyezve mitambo munyika muzvare Kirsty Coventry naye anga ariko. Musangano uyu wakapa vechidiki vanoita zvebhizinesi mukana wekukurukura navamunangagwa vaNcube uyezve muzvare Kirsty Coventry. Nhasi muchirongwa tina vatonderai shoko umwe wechidiki anga ari kumusangano uyu. Ngatiendei kuna vashoko kuitira kutinzwe zvizere. Tonde tonde wapinda muchirongwa. Tudzewo maondero enyu pamusoro pemusangano weNational Youth Indaba.
Okay. Ino youth indaba ndafara nayo zvikurusa because yabva yaita opportunity yekuti mayouth akwanise kutaura naminista vachitaurawo zvitemo zvavo nekutaurawo zvavanoda kubetserwa nazvo nebusiness. Tafara zvikuru nekuti minister wefinance Professor Mutuli Ncube vauyawo vakataura vachitidzidzisa semayouth kuti tinogona kuzvivaka sei kuenda mberi nemabhizimusi neupenyu hwedu. Vanyanya kutidzidzisa nezvefinance nekuti kumabank tinogona kuwanawo mari sei. And tabva taiswa muma different sectors no contributor to the economy. Papa neye mining, ye finance, ye entrepreneurship, ye environment, ye volunteerism, ye tourism. Tinopara zvikuru nezvaitwa minister nekuti vabva vachedza vanhu vatetingakwanisi kutaura navo on a day to day basis.
Right. Mataura kuti vamutuli Ncube wanga varipo, nyaya iripo inonetsa vanhu vechidiki vakawanda vane mabhizinesi avo inyaya yekuwanikwa kwemari nechirungu vanoti maloans. Ivo vaNcube vamboibata here nyaya iyo yekuwanikwa kwemaloans?
Vaibata. Ndisati ndasvika pavari ipapo pane bank rinonzi Empower Bank. Message yapaswa on through ndeyekuti Empower Bank inobetsera mayouth kuti awane maloan. Kana musina asset yekuita collateral munoenda nebusiness proposal. Ndichakupa example yekuti seni ndinoita zveprinting ndikaenda ndikati ndikudawo loan yekutenga muchina weprinting, muchina iwowo unobva watengwa nebank and that will be collateral that will be used by them on me.
Ndoza hangu kutipanga paine imwe panel apo vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana vanga vachikurukura nyaya yekuwaniswa kwemabasa munyika nechirungu anoti job creation. Tiudzeiwo zvamanzwisisa pane zvabuda pachirongwa ichi patinokurukura nezvenyaya yekuwaniswa mabasa.
Okay, panyaya job creation iyi nyaya yanga ichibata masectors ese. Tatitaridzwa kuti aiwa kana mukaendawo kumaoffices eministry mukati muda kuitawo zvekurima muchaassistwa mutiratidzwa kuti kamuchida kurima right, mune idea yekuda kurima. Empower Bank ichakupai mari ndokunge mabvumiranawo neministry kuti muchanoda kunorima papi muchatenda kuti murime papi. Ndechokutanga. Chete chipiri, pane maopportunities erecycling. Pane maplastic anoraswa akawanda. That is an opportunity yakangozvimirira yekuti mayouth akatotora maplastic iwawo akawa recycler pakutoitwa mari.
Nemaondero enyu mungati zvirongwa zvakafanana nechirongwa cheyouth indaba zvakakosha here?
Chirongwa ichi takanaka zvikurusa. Ndichatokurudzira kuti mayouth ese akwanise kuwanawo information inenge ichibva pano nekuti vamwe vazokwanisawo kuzouya vachizotapawo fundo inenge ichibuda pano. Unowana kuti pane umwe munhu angatiziva kuti ndinogona kutora pepa sezvangu ndotora pepa ichitongorasa mbini. Aiwa pane umwe anoti right, kana rasvika ipapo indogona kuritora ndori recycler. Posvika umwe anoti aiwa ini kama recycler indogona kuritora ndori advertiser. Posvika umwe anoti right, kana mari advertiser indozoritora ndokubetsera kuti mari yenyu moibhenga sei moinvesta sei. Saka zvinobetsera zvikuru kuti usangane nevanhu vari mafields akasiyana siyana ezera rako.
Aiwa vashoko, tinotenda zvikurusa nokupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Muri Zimbabwe, tirikuendera mberi nayo nyaya pachirongwa The Connection nemusi wechipiri. Tiudzewo maondero enyu pamusoro pechirongwa ichi. Takaonawo mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiisa mashoko avo paTwitter vachiti hurumende yavo yakanangana kubatsira vechidiki. Hanzi vechidiki ndimi ramangwana renyika. Ngatisanganei paTwitter @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Ndiudzewo maondero enyu pamusoro pemashoko avamunangagwa uyezve chirongwa cheNational Youth Indaba. Nguva ndiyo yapera. Ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection. Anokuonekai nemufaro. Ndini Mike Hove. Bye bye.
tichiri panyaya dzeve chidiki iko zvino mutoredwe nau Tauraisha vari kubulawayo anotipa nyaya yemumwe wechidiki ari kuita mukurumbira pamadande mutande akasiyana siyana achiita zvekudetemba ndinyanduru uyu
Ngone dzasha mukomana wechidiki ane makore makumi mana nemashanu ekuberekwa uye akaberekerwa mudhorobha rechiredzi. Akaita dzidzo yake yeprimary nesekondari kwaZimuto pedyo neguta remasvingo uye pari zvino ari kuita zvidzidzo zvepamusoro paGreat Zimbabwe University. Ngone dzasha anoti sekuona kwake akazvarwa aine chipo cheunyanduri sezvo mukukura kwake aiwanikwa achifadza hama dzake nekuimba pamwe nekutevedzera nhetembo dzevamwe vananyanduri vakadai samushakabvu Modekai Hamuchikinei pamwe na Charles Mungoshi vakashayawo munguva pfupi yapfuura. Mudetembi uyu anozvidedza nezita remadunhirirwa rekuti nyanduri wenduri dzinoti turi anoti akatanga kunyatsonyora nhetembo aine makore gumi nemanomwe achiita madetembo ake anenge ndokunge arere naumandara idamba kamwe.
Umandara idamba kamwe. Simba rehove sandi riri mumvura here? Simba regwaya sandi mudziva here? Romusikana sandi musikana here? Nokuva musikana kushaya mukana here? Wakaroya ndo wakasunza negona rose dzanhasi dzoisatsiti mhandara. Mere yavo mutiniro mumbe gumi dzichimanda manda dzinotsika kuzvakashatevo kuchengeta dzedu tsika kwakunokumbirwavo vashoma vosvika vazhinji penge kuverenga bevana marise. Iye mimuchakakwana batisisai nekuti mhandara pachaho idamba kamwe.
Munhetembo iyi Ngone dzasha anoti aiedza kukurudzira vechidiki kunyanya vanasikana kuti vachengetedze unhu hwavo netsika dzakanaka dzechinyakare. Ngone dzasha anodetemba achishandisa rurimi rwaamai chete asi anoti zvisinei nekudaro nhetembo dzake dziri kutambirwa zvikuru.
Ndirumwe wavashoma vanogona kutaura pamhene kuti chirungu chinondishungurudza handichigoni. Saka nhetembo dzangu ini ndedzeshona. Nhetembo dzangu dziri kutambirwa zvakanyanya. Ndiziri kutenderera pama WhatsApp, pama Twitter yavanhu apa, pama Facebook apa, zvinhu zviri kunakidza vanhu izvozvi. Sezvinhu zvichangu kutanga kukurumbira. Handinawo mari yakawanda yatati ndakuwanawo, but iyo shoma yandinopiwa nevanoda izvo zvimapoemu zvavo zverudo, zvokutenda vana mai vavo, vamwewo vanoda kuti vana baba vavo, makambaniswo, maorganizationswo, kakamari kako kandinowana kakandikoshera.
Johni Makawe yanei ndeimwe yenhetembo yangoni dzasha yakaita mukurumbira paWhatsApp. Sezva anoita mune dzimwe nhetembo dzake dzakawanda mudetembo iri Ngone dzasha anoedza kupa dzidziso asi achiita zvine kuruka manzwi nenzira inosetsa.
Ziriko Johni makadzoka nei kukweshaira here kungovya muchimapesanisa nhava kana tsomborisa uri bhetu unoshamisa sezvalizi zvinosvodesa taimavona zvemaprofeya kutsvukira kumeso nechakazoviwa nacho hapana kana chine kumeso mawizvi hwaingova munyeremere mumusoro zvakaitwe kugoreroso hapana kana chine musoro vana wiribheti taimaona matimbarenda achiremera makumbo seizvi kungozoya nerunhava semukadzi unotizira mukumbo zviri pachena imi kuti ya very very poor mutori vapemi Johni uko kudyando zvokupiwa izvezvi huku dzinokosora kushaya kane gavakava kungoya muchirechaira kushaya kane munyu unovava.
Ngone dzasha anoti iye maonero ake ndeyekuti mabasa ananyanduri anofanirwa kunyanya kunangana nezvinenge zvichiitika munyika uye nezvinosangana nevanhu mumagariro avo zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Tauraishava.
Vateereri, tichaenderera mberi nemudetembo uyu mangwana. Ngone dzaishe paradza. Tinotenda Tauraishava. Iko zvino tochienda kuna Tananoka Wande achitipa chirongwa chinotaura nezvezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu, simba rangu, Yesu simba rangu, unondipa simba.
Maneru akanaka vatereri, ini ndini Tanonoka Wande, ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwezve chirongwa chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa hurukuro yedu naPastor Richard Kurumidzai Sabvute veZayoja Forward in Faith Church vari kuManchester kuUnited Kingdom.
Pastor Sabvute, pane nyaya dziri kuitika mumachechi mumazuva ano. Toda kuti mutitaurirewo pfungwa dzenyu. Tiri kuona kuti varipo vamwe vavakumutsa vanhu vakafa. Tiri kuona zvine kuti kune vamwe vechiprofita vawanda pese pese. Chamukataurira vatendi pamusoro pezviitiko zvose izvi zviri kuitika mumakereke, mungavataurira kuti chii?
chekutanga chandiri kuda kutaura ndechekuti tisakanganiswe nezviri kuitika mazuva ano, nekuti Jesu akazvitaura kare. Musavhunduke, zviri kuitika zvinofanira kuti zviitike, kutera kuti zvitipe kutenda kwokuziva kuti inguvai, zvichireva kuti mukunamata uye kana mukusanamata Mwari vakatara nguva yekuti kune zvinofanira kuitika izvozvi tichitaura. Mateo chapter 7 pane verse ya 6 inotaura masoko makuru pano. Pakanyugwa panoti, chenjerai vaprofita wenhema vanouya kwamuri vakapfeka matewe emakwai, asi mukati mavo vari mapere anoparadza. Muchavaziva nemichero yavo. Ivo vaprofita wenhema ava, soko riri kuti zvakare panapa, muti wakanaka haungabereki muchero wakaipa, nemuti wakaipa haungabereki muchero wakanaka. Muti wose usingabereki michero yakanaka unotemwa uye ogokandwa mumoto. Naizvozvo muchazviziva, muchavaziva nemichero yavanobereka vaprofita wenhema ivava. 24 verse number 4, Jesus answered and said to them, take heed that no one deceive you. Soko randinaro pano nderekuti chenjerai kuti musanyengerwa.
Zvinorevei izvi, Pastor Savute?
Mushamarari, ndakashamisika ndichiverenga magwaro. Nyika inogona kunyengerwa, munhu anogona kunyengerwa, femiri inogona kunyengerwa, nyika yose zvayakazara inogona kunyengerwa, zvichireva kuti kune simba reunyengeri razara munyika dzakawanda. Ende unyengeri uhu huri kuuya nevanhu vatinoti vaprofita, vaprofita, vaprofita. Zvino nekuda kwokuti vaprofita ava kuti vavepo vari kutozadzisa magwaro, zvokuti kune mutendi wega wega anonzisa soko raMwari anofanira anga ari kutofara kuti okay, vakomana vaya vakanzi vanofanira kuprofita zvenhema vari kutoprofita. Saka taapedyo nekudzoka kwaJesu, uye zvotiyeudza futi kuti isusu sevatendi tinofanira kuitei kana zvadai.
Mutendi achibvuma zvinotaurwa namufundisi wake, pane chakaipa here pazviri papa?
Hapana chakaipa kana mufundisi akataura masoko kuvatendi, asi masoko amufundisi ngaatsigirwe nesoko raMwari.
Pastor Savute, ko vane hama dzavo dzakafa dzavangade kuti dzimutswe?
Panyaya yemabvunzo ekumutswa kwavakafa, itoyo haisiri nyaya itsva. Jesu akamutswa vanhu vakafa, uye muKristu anotenda soko raMwari unogona kutomutswawo munhu akafa. Asi nyaya iripo ndeyekuti kumutsa uku ndiMwari here amutsa? Nekuti soko rinodaro patamboerenga paya pekuti nemazuva ekupedzera Jesu kana akuzotonga utsamira pamberi pechigaro chaMwari, soko rinoti kune vamwe vachamira vachiti ishe, taiprofitawo wani muzita renyu, taidzingawo madhimoni muzita renyu. Jesu obva apindura akati, ibvai kwandiri, handikuzivei, regai tiverenge vhesi yacho panapa ndinayo. Matthew chapter 7 verse 22, many will say to me in that day, Lord, Lord, was it not in your name that we prophesied? Was it not in your name that we cast out devils? Was it not in your name that we did works and the powers of wonders and signs and wonders? Jesu achazopindura achiti, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity or lawlessness.
Vadiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatipetese zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa chirongwa chedu chanhasi. Asi tisati taenda ikoko, tinotenda zvikuru chikwata cheChristlike Choir chine kambo chatinoshandisa pamusoro yedu yenhau. Uwandu hwevanhu vafa nekuda kwedutu mupengo idai kumanikaland hwosvika pamakumi matanhatu nevashanu, asi huchitarisirwa kuti hucharamba huchikwira. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa hwokurudzira nyika kuti ibatane kuti ibatsire vanhu vakawirwa nedambudziko iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika atisi.